Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 kugumbi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Inini semaonero angu tinofunga kuti vachamisa ivo mbune vanofanira kubuda, vaifanira kubuda vachienda kunokomekedza vechidiki kuti vaende kunoregista kunovhota. Vachamisa ndivo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota, ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa.
Munyori wenhau Hopewell Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change, asi ari kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri ndere vanhu vose.
Asi nyaya yematatiridzi haisi nyaya yematongerwo enyika, inyaya yekodzero dzevanhu vari malow income groups.
Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti haaoni chakaipa mukupawo kurudziro nemazano kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, achiti ndizvo zvinoitika kana zvinhu zvichitwa pajekerere. Chingono audza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nevanhu paTwitter nemune dzimwe nzvimbo zvekuti vanoshora mutungamiri webato reCCC Vanelson Chamisa zvine chokwadi chete mukuti vari kukurudzira vachamisa kuti vaedze kubuda vachitaura nevechidiki vanovatsigira uye kuti vagadzire zvimwe zvinhu zvakaita sekutsvaga mari yokubhadhara vanhu vebato iri vachange vari panzvimbo dzokuvhotera mumazuva esarudzo kana kuti polling agents. Chingono anoti iye sezvinodiwavo neveruzhinji anoda kuona zvinhu zvichipindudzwa munyika, achiti bato reCCC rine mukana wekukunda musarudzo, asi pane zvimwe zvinofanirwa kuitwa nguva ichiripo, vachiti ndizvo zvavari kuedza kuudza bato reCCC.
Hapana chiri kunyanyonetsa, asi tiri munyika yekuti ukatsiura nanasahwira vako, vamwe vanhu vanobva vaona fanika wakutorwisana nanasahwira wako. Demokrasi yatiri kurwira inoreva kuti kana sahwira wako uchiona kuti zvinhu zvaanenge achiita hazvimubatsire kuti asvike kwaaroda kuenda, unofanira kumuudza kuti apa unenge wakurasika, dai waita zvinhu nenzira yakadai kuti usvike pauri. Zvinhu zvandiri kutaura ndezvekuti inini semaonero angu ndinofunga kuti vachamisa ivo mbune vanofanira kubuda, vaifanira kubuda vachienda kunokomekedza vechidiki kuti vaende kunoregista kunovhota. Vachamisa ndivo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota, ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa. Sepoliticani ari popular stereki muZimbabwe vakabuda ivo zvinogona kuvabatsira. Chechipiri ndechekuti sarudzo dzatiri kuenda kunoita 2023 dzinoda mari. Ndaifunga zvakare kuti ivo vachamisa vanofanira kulida mafundraising campaign. Ndava sepopular politician vanhu vanenge vachiita uyu ndiwo andiroda kuvhotera, saka ari kutolida campaign yekuti tireze mari yekuprotekta mavotes. Kuchadiwa mapolling agents. Zimbabwe inenge ine 12,000 polling stations. each polling station ino nida four polling agents. Zinenge city wipe up. Saka zazinoreva maji ndezo kuti pa 12,000 polling stations izozo. Tichini da four ma polling agents. I 48,000 polling agents achadiwa. Makabadarwa $50 i 2.4 million inodiwa. Saka inini ndakani chiti vachamisa dai vaenda pamberi vachifundraiser kuti mari iwanikwe. Sarudzo yekumashure ya 2018 yakaitika vakabirirwa nekuti vanga vasina ma polling agents. Saka vakashaya ma polling agents zvakare izvinezvi vanobirirwa. Saka kutaura kwandinei ndichiita zvinhu izvi vamwe vanhu vanobva vaona fanika takuita se takunetsana kana kuti tiri kutukana. Aiwa, ndozvinofanira kuitwa pamusha nemusha, ndozvinofanira kuitwa munyika. Kana une chinhu chaunoda semadira ndinoita inini kuti pamuve nedemokrasi muZimbabwe, unofanira kutaura zvinhu zvinoita kuti chinhu ichocho chikwanise kubudirira. Saka ndochete nyaya inenge iripo iyoyo.
Vamwe vari kuti ivo kutaurisidzana kwamuri kuita nevamwe vari muCCC kunotobatsira ZANU-PF. Vamwe vakatosvika pakuti muri kushandira ZANU-PF. Handisi kuziva kuti mungati chii kuna vanhu vanotaura mashoko aya.
Ndiyo tsika inoitika muZimbabwe munhu akaudzwa zvinhu zvaasiri kuda kunzwa kana kuti akaudzwa zvinhu zvaanoona kuti zvinhu zvandaudzwa izvi ndanga ndichikanganisa. ZANU-PF inoti isusu nekuti tiri kuda dhemokrasi inoti tiri kushandiswa nevarungu. ZANU-PF inoti nekuti isusu tiri kuti bvumidzai vanhu kuvhota vakasungunuka, bvumidzai vanhu kuti vakambene vakasungunuka inoti tiri kutumwa nevarungu. Saka zvinhu zvinotondishamisa, zvinhu zvinokugumbura kuti umwe munhu anoti java uri kuti vashamisa dai varejista vanhu vakawanda zvozvi kutumwa neZANU-PF. ZANU-PF inganditume kuti ndiudzashamisa kuti vaite zvinhu zvinoita kuti vabudirire. Kushaika kwepfungwa dzakadzama nevanhu vanenge vachitaura izvozvo. Hatifaniri kusapota mapato ematongerwo enyika kusvika papoindi yekuti hatichakwanisa kuvaudza pavanenge vachikanganisa. Demokrasi inoreva kuti tinofanira kuudzana patinenge tichikanganisa, tichisimbisana sevanhu vari kutarisira chinhu chimwe. Saka kana vanhu vakutaura kuti ndatumwa neZANU-PF nekuti ndiri kutaura kuti vachamisa dai vaita zvakati zvinoita kuti vabudirire, vanhu ivava havana pfungwa.
Mungati chinyi kuna vachamisa?
Kuna vachamisa ndinoti Zimbabwe kuti ibudirire ichinje zvairi yezvinezvi, panonidwa kuti paitike change. Kuti change iitike panonidwa kuti vanhu vakwanise kuvhota vakasungunuka. Panonidwa mari yekuchengetedza vhoti yevanhu. Ngatishande pamwe chete tisaonane sevanhu vakavengana kana tichiudzana chokwadi. Chokwadi chinoita kuti tikwanise kusvika kwatiri kuita se kwatiri kuenda.
Mutori wenhau Hopewell Chingono ari parunhare kuHarare nestudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti bato reCCC nderevanhu vose uye rinotambira pfungwa dzinobva kuvanhu vose.
CCC ibato remunhu wese. President Nelson Chamisa vakataura kubva pakutanga kuti tiri bato kana kuti movement inobatanidza macitizens ose. Saka naizvozvo tinogashira mashoko kana kuti maonero anobva kune mapoka api neapi. Sebato hatina munhu watinopokana naye, zvose zvinopirwa kana kuti masuggestions anouya tinoterera. Zvatinokwanisa kuimplementa tinoita. Zvatinenge tichiona kuti izvi ngatimbomire nemamiriro akaita zvinhu tinomira saizvozvo, asi kwatiri hatina dambudziko nemunhu. Chatikungoda kubvunza rusununguko kunyika yeZimbabwe. Tinoda kuti pamaelections ari kuuya tikunde ZANU-PF kuitira kuti vagari kana kuti macitizens vaitewo upenyu hwakanaka, vadyowo vachiguta, vaendewo kuzvipatara vachirapwa, vachiwana mushonga, vakwanisewo kuendesa vana kuzvikoro kune vadzidzisi vari kubhadharwa zvakanaka, chikairo mota dzavo pa maroads akanaka pamigwagwa yakanaka zvakare kuti munhu wese aite upenyu hwakanaka nekudyawo upfumi hwenyika yedu kwete kuti kudya goridhe kana kuti maresources zenyika zvinongoitwa nezanu PF chete vashoma muzanu PF zvakare zvese izvozvo ndozvinhu zvindopa takangonangana nanganidza pfungwa dzedu pari zvino saka isusu hatina hapana chatiri kuziya maererano nekupokana kuri kuita ani nani hatiwanzotarisa edu mapersonalities donzvo redu nderekungounza rusununguko kunyika yeZimbabwe
vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare nestudio 7 Pakupera kwesvondo, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekuwanisa vamwe vagari magwaro ekuve vari dzive nzvimbo dzekuvakira dzimba zviri pamutemo kana kuti matitle deeds. Pachitiko ichi uye pasi pechirongwa chePresidential Title Deeds Program, vaMnangagwa vakatambidza matitle deeds kuvagari vemumisha weEpworth vanoita mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350. VaMnangagwa vanoti urongwa hwehurumende yavo ndehwekuona kuti mwana weZimbabwe wese ave nepaanoti pamusha pake munyika. Tabata mkuru wesangano Coalition for Market and Liberal Solutions kana kuti komaliso iro rinorwiravo kuti vanhu varombo vapiwe matitle deeds vaRejoice Ngwenya.
Haitika ndo zvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa tinorangarira kuti vakange vavimbisa vanhu vekuOpworth gore rakapera musarudzo dzemabyelection kuti vagari vokuEpworth vachapiwa matitle deeds. Saka ndopa vakadzoka vakadzokera kuEpworth vachiti ndauya nematitle deeds asi haasisiri 80,000 semataura andandaita pana papa Epworth tichakupai 350 matitle deeds asi pane mamwe 11,200 achiri kubikwa achiri mupoto ndozvo vakataura nezuru.
Vangwenya, iyi nyaya munoona ine chokwadi mukati here nokuti tiri kungoona kuti panoitwa svarudzo pese pese vaMnangagwa vanotaura nyaya yekupa vanhu magwaro ematitle deeds muno chii chamuri kuona apa
chiripo ndezvekuti ngatirangirei mukombata anoda kuti sangano rangu nini organization yangu yakagara ichitsvakiridza ichinyatsounzwa kunzwisisa kuti nyaya dzematitle deeds munzvimbo dzakaita sena Epworth nana Solomia nana Hopley dzakamira sei tikanyatsoongorora kuti aiwa even though nzvimbo dzacho zhinji dzakapiwa vanhu nemaland barons dzichityora mitemo yakawanda wanda asi mitemo yacho inogadzirika kuti zvifambirane nezviri paground saka maongororo yatakaita ndeyekuti hurumende ine nzvimbo dzakawanda dzinonzi state land and uye hurumende ndiyo inogadzirisa mitemo yakanangana nematitle deeds saka hazvina kutityisa kuti panyaya yenhingi yeEpworth hurumende pachezvavo Ministry of Justice neDeeds Office nelocal government vakabatana kuti vagadziridze mutemo wacho wakanangana nematitle dzavari kutaura nezvazvo saka process yacho ingange iri chokwadi ndisingazozivi hangu kuti iwo madeeds acho akapiwa nezuro ndiwo here chokwadi asi semaonero andakaita nemataura andandichiita nevanhu vehurumende nemanzwiro andakaita permanent secretary Virginia Mabhiza achitaura nezuro aiwa process yacho inenge yakatoita zvakanaka.
Saka muri kugurutsikana nebasa riri kuitwa rakanangana nekupa vanhu magwaro enzvimbo dzavanogara
icho ichokwadi chakangoti mirei zvisina kunaka ndezvokuti izvi zvinhu izvi vahwandi hazvisi zvepolitics hazvisi zvinhu zvinotaurwazvo pamarali nokuti ndozvati nyamwe vachamisa kuCCC pamarali avo vaitotaura kuti kana mukati vhotera tichakugadzira matitle deeds asi nyaya yematitle deeds haisi nyaya yepolitics nokuti vanhu vanogara kusolomia nokuEpworth nekumaruwa wanu wanu bakuma pata wakati yana kunyangu zawa mwacho waka tuwa ni masten zacho nema lengi barons ezanu asinya ema title leads aisinya ema tongeru wei nyika inya ye kodzero zewanu varima low income group low income groups and this could disaka uwa mpolitika rari asikazi kitana chita uwa kazi nizato gadiriskwa ni mabazi ya urumendi anofambirana nemtemo inopa magwarwaya
iyo urumende ino terera sakadini panesa mnige mchitaura nuku kumbira kutitene ayikira vanu vanu gara mzimkwezi ino kuterera sakadini
unuona watu vata nunu kwa wande achide ruti tinge tizuru wa matundundu asika kanda zunza utaruwa na wakuru wakuru abazote ayi wazishaka panu kuna nangwenya urumende panyayama cha juliz apapaka ndinoona watu ya kanya soteria na kutu kubaa 2021 chitara ne office of space OPC tikaba ku OPC tikaendeswa ku kuniki ku Ministry of Local Government ina housing chiba yuko kuko chika gara matare nema local nema municipal housing officers madirekta zima housing office chiba yuko kuko kwa wandi tikaendeswa ku parliament tika presenta project yema title deeds kuwarumbu ku parliament ku committee ku parliament ya nandi ya nchikukwa kusayko zimu saka apa mdingato tindidza kuti apa urumende yakato teera zakata urwa zisine kuti waka zosimteke za bachire za nupi pasas na basa nyesisu isisi tungo tisisu zakata ura chisemo chetu chukuti wa gai ebe mzimbo izibapu matatu deeds saka nchikwane urumende
awa wanga wali mkuru wesangane the Coalition for Market and Liberal Solutions kwa maliso vati Joyce Mbenya vati parunare kwa Harare ne Studio 7. Tombo tarisa ziri mu mapepa nau anasi. Mu Newsday mutevezeri wemtungamiri wenyika va Constantino Chiwenga vanoti musarudzo dziri kuuya ZANU-PF ichabisa mapato anopikisa mumakanzuro emumaguta vachiti ZANU-PF inoda kuvaka nyika yakanakira zvizvarwa zveZimbabwe. Vachiwenga vanoti vanhu vanozvionera voga kuti mushure memakore makumi maviri nematatu hapana chakaitwa nemakanzuro emapato anopikisa. Mu Newsday makare magweta eku South Africa esangano re Center for Human Rights riripa the Faculty of Law at the University of Pretoria rinoti rinotsigira vakafanira bata chigaro chemutauriri webato re TCC muzvare Fadzai Mahere vachiti kuwanikwa kwavakaitwa vaine mhosva yekupembedza zvinonzi ndezvemanyepo zvinokanganisa mashandiro evatori venhau uye zvinotyora kodzero dzekutaura munhu akasununguka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadzi zvenyu vasamarari veStudio 7 ndinokukwazisai mose. Ndichitiwo mashoko angu kuna vamunangagwa ngavatiturirewo nhau yeAljazeera kuti vanoti kudini nayo semutungamiri wenyika ngavatiudzei. Ndodzoka ndoti kuzvizvarwa zveZimbabwe zvazvakadii timboitawo zuva rimwe chete ratinoratidzira kusafara kwedu nenhau yekuvharirwa kwavajobu Scala. Vajobu Scala ngavabudiswe. ZANU-PF inonyepa ichiti iyo haipindire mune zvematongerwo enyika ematongerwo ematare. Inonyepa inonyepa kana itaura mashoko iwayo inyaya yekuti ivo varipo pakufikisa vajobu Scala vanotaurirana nevanhu vematare. Vanhu ivava vanotaurirana vane chekuita vane ZANU-PF vanonyepa zvavanotaura kuti hatinei nezvekumatongerwo ematare. Tokumbirawo kuti vamunangagwa vatitaurire kuti nhau yeAljazeera yopera yakaita zvayakaita here. Semutungamiri wenyika ngavatorei matano sekutora kwakaita matano kuna vajobu Scala.
Rais, nini panyaya wa chofiskala indani ni mungu mwono kutika. Laita mbu, barintambu zama kutumbu, kutumbu. Batana chayiko chayiko taita demu mwere strong chayiko. Ya, wazi na uya te chita demu ndiye kuti. Masa kula mpati kuti koti, mangwana kukoti, kutena mangwana kukoti, mungwana kukoti. Muna kangu faruwa mkati mche. Sofana ni muna anuwa kuto pika, asata atunga, asata abato kutane mosai. Kawa mtongi kana wachala watu wa mtonga wa mtuza, watu wa mtonga ni mosai ipi. Mama loya vole sana kuti mosai ichi, mosai chayo chayo ere mune ya kunzi. Abato wanayo, kana kuti imosa ya kuda kukiriete ya munu. Apa pakula kuti tipinde msangu hafu. Pakula, sorry, pakula kuti timbopinda murodi. Chayemo chayemo timbo demonstrator. Eh, kuti chofu sikala ngabu ude. Kana kuti ngato ngwe. Timzo kuti mtongo wako wa amira sei. Kwede mura mbani kuti koti, 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 koti. Ya mosa ya kuti muna a opposite part. Ada hapa kuhasi kuzanana ni maitira wako kuitu. Kutonga kwa wakwede. Saka wada kumushunguru za hizo.
Musa Studio 7. Tirapo. Pana pazai mai, kutikoche chaka ipa. Maga zimuruwe kupikisa maa kutopikisa zeseri. Si chaka ipa kupakupiwa kwema MP ZANPF mamota. Mota zekufambisa. Manga mchida kutipapiwe ngorwele. Kana manga maga wakadira ngorova wawu zega kutia wakune ngoro zirikunoku. Zekutipa zofamba nazo. Pane chakaipa ere today.
Magadi magadi pa Studio 7 ya zitandifadha pampumalanga apo. Ini ndau ya nenyaya imwe yakati siane wangu ndozva vanhu vachichema nenyaya job scala. But muonero wangu ndoona sekuti nyaya job scala inoda kutambiwa kwana mu Blessing Ali. Dea wawekwana vekumurekwa Ali vatora chituna chavo vachichengeta. Tuna sikuti ndio kuti job scala kwaise kutambigwa nyaya dzake because akavachiti hativiki kana job scala asina kubuda avo vanenge vachiti hatumbudisi kana musina kumuviga saka ndiona sikuti ava kana vanga vatora chituna vakandochengeta uku kukwaigona chitawo zviri nani kwaigona kutoritika kuri kutongwa munhu wechitongwa kana kuri kudii zvochiitwa pamupa kugona kuva nechange
nakupindura iye anodzika kanjiwo arumiriri anumirira airport anotaura kuti anzoni makumi mairi MDC isingagona kupa vanhu title deeds isingagona kupa chine chichanotaura unopiwa title deeds pane imba isina pane munhu akazvigarisa ega akava kachitangwena chake wopiwa title deeds here title deeds andinopiwa kune munhu ani ari panzvimbo yakakodzera kuti anovaka ipapo zvinoivo kana muchitiona president wako munopa vanhu title deeds nzvimbo dzisina kana toilet, dzisina kana sewage, dzisina kana mvura munomwe mvura yemugodhi. Kuti anzoni zvakakosha sereke. Kuti vapana nemapepa vanhu ma title deeds. Nyika yese ine vanhu vana ma title deeds vaya. Saka zvakanyokosha kuitwa chii.
Mambana kana kana mukoma jema kana kana mukoma blessing zvino. Mutibvunzirewo mukuru wakori ni mukuru masporisa wakati kairu kufereveta nyaya yakabudiswa ngeya Jazira ive Gold Mafia wakati kai varikuti varikuifereveta nyaya saka chasi nyaya chamira papi saka taikumbira kuti vatiziiswe kuti chamira papi kuti sikuzwa akasungwa kana kwane uri kusungwa pa pane vese vakabudiswa ngeya Jazira hapana kana umwe kana wane wakasungwa hapana saka taitokumbira kuti vatiziiswe kuti vapapi nenyaya iyoyo kuti nyaya itori serious ndohuro wakakuitisa kundokuuraya vana vezimbabwe ndo mhosva dzinofanira kusungirwa vanhu kwete kusungira vanhu pasina kana mhosva zvese zvakaita vablessiwa zvese zvakaita job scala vakauraya mo blessing apa vakasunga job scala pasina kana mhosva saka ndo mhosva hombe yevana vese vezimbabwe kuti kutouraya vana vezimbabwe kwava kuita vanhu vezanopiefu kubira nyika saka tinokumbirawo kuti mutibvunzire kuti vapapi nekuferefeta nyaya yacho vakangoti vari kuferefeta saka tisozviziva nyaya yacho ya papi ya vasati vasunga here mbavha dziri kuba
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica inoyambira zvizvarwa zveAmerica zvisina kukwanisa kubudiswa muSudan nevamwe vavo kuti vagare panzvimbo dzavari kana kuti shelter in place kusvika vaudzwa zvekuita. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wemugovera chikwata chenyanzvi dzemauto eAmerica zana chakabudisa vashandi vomumuzinda weAmerica nemhuri dzavo kubva muguta reKhartoum muSudan, umo mune hondo inotyisa iri kurwiwa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze zvakakonzera hondo iyi.
Chakatangisa hondo ichi ndechekuti vanhu vanogara kunorth vanoteera chitendero chemamuslim, vanhu vanogara kusouth vanoteera chitendero chechikristu. Ndokwakavambira hondo iyo kokoko vanogara kunorth vachida kuti vanhu vanogara kusouth vave mamuslims, vakarambisisa chaizvo. Zvakakonza hondo yakabva kuma 1950 ichigoenda kusvika kuma 1990. Zvino chakaitika pandechekuti panguva yehondo iyoyo kwakabudo chimwe chikwata chiri kuwest kweSudan kunonzi kuDarfur. Uyangare mutungamiriri weSudan ndokugadzira mauto awaiti maspecial mauto iye zvino akunzi marapid forces, wachigwenda kuno wachikunorwa wapanduki wekudhafwa. Kakazopera hondo inonzi South Sudan nasuno, Kangari ngiri mutungamiriri weSudan akazobviswa pachigaro. Asi zvaakangaita, akangagadzira mauto mairi kunoti National Army Corps inonzi RSF iyoyo Rapid Reaction Force. Akanga asingadi kuti kuve ne one army ngekuti aitya kuti anozobviswa pachigaro. Saka zvakakonzerwa nayo ngeke mutungamiriri akazopiswa uyu. Kubvira nguva iyoyo kwakusina kugadzikana kwakanaka muSudani, especially pane vanhu macitizens vakazosimuka vachidemonstrata kwemwedzi kwemavhiki akawanda wachizokonzera kuti kuve ne government of national unity yaibatanidza mauto ne vanhu vakanga vasiri mauto. Chakazonesa manje ndechekuti we national army newe rapid reaction force vakanga vasisabvumira nekuti zvino achazova mukuru ndiani, ngekuti pakubvumirana kwangu anzi vanhu verapid reaction force support force vave mumauto. Asi vakaramba, ndo pakazokonzera kurwa kurwisana zvekare, ndo pane nyaya iri papapa. Saka ndo pane kurwa ipapo, hatizivi kuti zvichasvika kupi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Munyori wenhau Hope Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change, asi kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri ndera vanhu vose. Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.